Tiri muno muWashington DC ndadzoka zvakare ndandiri muno mugore rapera muna October kuti nhasi ndandiri panzvimbo inonzi Andy's Pizza mumaketa mawine tichitengesa ava achitambirwa zvakanyanya zvisingaiti waini yechena yedu yakurumidza kutopera vanhu vasatotombotanga tandine Pinotage tandine Rosé nesofio Blanc saka ndiri muDC kusvika chishanu tichange tichifamba mumarestaurant mumashopu anotengesa mawine tichiona vari kutengesa wine tichipromota ndendabva kutexas kwandandichiitawo same pandabva nekusavanna Georgia.
Muchibva imo muno muWashington DC muchange makananga kupi uyezve munofungidzira kuti muchatambirwa sei?
Tichibva kuno kundakananga kuMichigan, kuDetroit then ndozopedzisira ndiri kuVermont todzoka zvedu kumusha kuAfrica tanga kwaMei.
Mungatimi imo muno muAmerica muzambiringa wenyu uyu uri kutambirwa sei? Taona muchitaura imi kuti muzambiringa wenyu wewhite wine wabva wapera pamasvika ipo pano. Mungati vanhu vanga vachiti chii nemuzambiringa uyu?
Kutambirwa zvakanaka chaizvo chaizvo nenyaya yestoriyo nekurarama kwandakaita vanokutambira. Ndingati muAmerica tiri kutengesa zvisingaiti tama 37 states ende tikuramba tichingowedzera saka ndoona kunge waini iri kutambirwa zvakanaka chaizvo sechizvarwa chekuAfricawo nekuti ndiri muZimbabwe wanenge achitionawo nenyaya yangu kwandakabva tiyo waini yacho inonakawo zvayo saka ndo chimwe chiri kuita kuti ifambe quality iri right mutengo wacho uri right futi.
Tinoona zvakare kuti vanga vari kunyanya kutambira muzambiringa wenyu taona vari vechidiki izvi zvinozvitambira sei?
Ya, ndo zvatinotokurudzira chaizvo because muwine tirikuona vechidiki vari kuwanza kuenda kumaspirits kumawana vodka wana brand saka tikaona vechidiki vachimwa wine zvinotikurudzira because toza industry icharamba ichienderera mberi vakwegura vachamwe waini yakawanda vanenge vachikomwa magras 11 tikuda vanomwa mabhodhora but vasingararadzi.
Saka vanenge vachida kutenga waini yenyu vanokuwana ipapi
muAmerica? Ndofunga chanonyasa kurayira vanhu ndechekuti taamo mumastates akawanda saka chinondibatsira chaizvo ndechekuti shopu inotengesa zvedoro inenge iri padhuze newe ukasvikapo kana vasina wotongovanetsa kuvakumbira kuti aiwa ndiri kuda kumusha waini inowanikwa pakati muno irimo muDC saka inoi ndo shopu yangu ndoda kuti mundistokero izvozvo zvinoita kuti ndibatsirewo kuti ndive ndichiwanikwa kwakawanda otherwise zvandataura kuti iri kuwanikwa mumastates akawanda kubva kunana California Colorado kunana New York kunana Texas kwandabva saka we are in 37 states saka airi nyore kuwana.